kunzwa chipiti cha tanto pamwe na tanto wevi zvausingade nezvaunoda zvimwe zvacho ndava kuzviziva saka mumwe wangu ungadadze kufara sei ndiripo zvandisingade nezvandinoda zvimwe zvacho wava kuzviziva ndingadadze kufara sei kuziva zvaunoda nezvausingade mukudanana kwedu ichitiko dhiyeru Chaita kutiti koshika kwa tinota
Saiti paranoia
Zika mausambochka Nekutirudoru no papaka zika
Maiwe shangu, maiwe shako Jinu shangu, jinu shako Wendo langu, wendo wako
Chukwira ndegi tuenda kuchando Ndine angori mufaro Reka joki seke shako Dibatendi kate shako Namba uri pesho shako
zvausingade nezvaunoda zvimwe zvacho ndava kuzviziva saka mumwe wangu ungadadze kufara sei ndiripo zvandisingade nezvandinoda zvimwe zvacho wava kuzviziva ndingadadze kufara sei
kuziva
zvaunoda nezvausingade mukudanana kwedu ichitiko dhiyeru
mperi uchindida nekusinga peri peri
musha wedu aungarwadzi aungorwadzi sezvo takazivirana zvatinoda nezvatisingadi kufara tingatadzi no matter what chatingatotadza kutofamba pamusoro pevhati
zvausingade nezvaunoda zvimwe zvacho ndava kuzviziva saka mumwe wangu ungatadzi kufara sei zvandisingade nezvandinoda zvimwe zvacho wava